chakaita kuti titange programi ndechekuti takaona kuti zita rababa vedu rigare richifamba nekuchengetedza legacy yavo. At the same time tichibatsira community, takaona kuti zvinhu zvakaita semasports zvinobatanidza vanhu mucommunity. Saka takaona bhora soka kuti inokwanisa kubatanidza vanhu mucommunity. Kune mateams akawanda, malocal teams, vanhu vanosupporta madifferent teams, but at the end vanobatanidzwa nezita rekuti soka. So KB Kanyongo annual soccer tournament takaona kuti takaita annually ichabatanidza vanhu vakawanda mucommunity. Saka takagara pasi sevana vaKanyongo takati tingaite sei kuti community yedu ikwirire ibatane. Takaona takaita annual soccer tournament iyoyi ichakwanisa kubatanidza vanhu mucommunity medu nekusumudzira dunhu redu.
Zvikwata zvingani zviri kupinda mumakwikwi iwaya KB Kanyongo soccer tournament?
Tine about 8 teams ziri kuparticipata muKB Kanyongo tournament. Tina Chingondo FC, Kanyongo FC ndiyo team yedu inova iri mudivision 2. Then Deep FC, Gumbure FC, Karonga FC, Zisengwe, Star City na Manemba. Ndo 8 teams ziri kuparticipata muKB Kanyongo tournament. All these are local teams ari mucommunity medu. Tirikufungidzira zvekare kuti dzimwe timu dzichakwanisa kuti joina because da kuti tournament ikure. Zvinobatsirawo kuti dunhu redu risumukire, mamwe mateams achizikanawo nekuti ari kuparticipata muKB Kanyongo annual soccer tournament.
Saka fainari inotambwa riini yemakwikwa?
Final iriko musi wa 22 October ndo parikuitwa final. Pa final we invite my special guests from all over the country. Last year tournament we invited coaching staff here Dynamos. Head coach Tondela Ndiraya was our guest of honor. Gift Musaz was there. Saka coach Ndiraya I think wachakwasa kuya wakapromisa kuti vari kuya ne staff yao. And also Daniel Verem, Verem ndo kumusha kwedu kwamutoke koko, he promised kuti achauya zvekare ne staff yao from Platinum FC.
Chii chikuru chamungati chaburitswa netournament yenyu munharaunda menyu?
Chine chikuru chatiri kunyanya kukurudzira patournament iyi ndechekuti wana kumaruzevha uku vanopedzisira vakuita engage kuma maactivities ari illegal. Wana vazhinji tiri kunzwa kuti vanopedzisira vakuita zvemadrugs. Saka chirongwa ichi takanyanya kuitira kuti tisumudze community, at the same time occupy vanhu in the community kuti vaone something to do. Saka ndo zvinhu zvikuru zvatiri kunyanya kuita focus on and help them to realize their talent. Tinoona one or two players vanokwanisa kuzotonzwa kuti vakutambira vana Dynamos, vakutambira vana Caps United, vakutambira vana Highlanders, ma big teams. Ndo chinangwa chedu ichocho. Patakatanga isisi taingoti we are doing it to honor our father, to keep the legacy for our father. But takazoona zvakare kuti kuno vana kutokwanisa kutamba bhora uku. Saka ndo zvinhu zvikuru zvatiri kunyanya kuitira izvozvo.
Mune vatambiwo here vanobva kumakwikwi enyu aya vati vambowana mukana wekuti vange vachitambirawo zvikwata zvepamusoro?
Last year tine 3 players dzakashedzwa kuDynamos for 2 weeks trial. Mumwe wacho anonzi Tirotenda Katsande, mumwe wacho hatakakwa masitavo, but the 3 players vakashedzwa kuDynamos for trials vakatuna neDynamos for 2 weeks. Sekutaura kwandaita kuyo kuti tiuda kuedza kuita expose talent yevana kuma big clubs, wana Dynamos iwava, wana Caps iwava. Saka wakaenda kuDynamos wakatraina neDynamos first team Dynamos. Unfortunately they couldn't make the grade, hawana kukwanisa kutorwa. But chikuru tinotenda the coaching staff ye Dynamos. Ndakazotaura na coach Ndiraya takati zvamaita izvi magona nekuti wanawa they are now exposed. At least iwasvika wakatamba nemaplayers eDynamos, so they know what's expected of them. Wakadzoka kumaclubs awo vakuudzawo vamwe wana kuti bora rinotambwa rakadai 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 ukaenda kuma trials kunodiwa zvakati 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 saka ndozvinhu zvatiri kunyanya kukurudzira izvozvo avawana vari kubva mumaschools vari kutamba tournament vaakutamba vachiziva kuti if they can showcase their talent vanokwanisa kuenda kupi kuma trials. You know, it's not about kuti waqualify here kana kuti watorwa here, even wakasatorwa, but that exposure iyo ndiyati kunyanya kukurudzira kuti kungotraina for 2 weeks Necaps, Dynamos, Highlanders, Hwange, etc. It's a very big achievement. Bhosi hakungoshedzwe wese wese asingagoni kutamba bhora. Kana watoshedzwa kunotraina kuma trials, it means you have the talent. You might not make it this time, but next time wakashedzwa, who knows, you can make it, but it's not a discipline.
Ivo varairidzi vezvikwata zvepamusoro vanouya vachiona makwikwi enyaya vane zvavanozotaurawo here zvinobatsira kuumbiridza vatambi vari kupinda makwikwi aya.
After the tournament last year ndakataura na coach Ndiraya weDynamos vataura kuti udzai maplayers wana kuti discipline that's the most important thing. Discipline, if you want to be successful kusoka, the most important thing is discipline. If you are not disciplined, you cannot make it, you know. And we send that message to my teams, yes, my clubs, yes, kuti ndio message ya bva kuna coach Ndiraya. Even ipo wakapa speech after the final, wakapa speech yes, guest of honor, wakaudza kuti my players zvavanofanira kuita, wakaudza ma coaches ese anga ripo, ma coaches ese nema ne staff yao for 8 teams, wakaudza ma coaches what they are expected of yes, as coaches. Discipline is not only on players but also kuma coaches kunodiwa discipline. Saka ndochinhu chikuru chati kunyanya kukurudzira kuti discipline kuma players, discipline kuma coaches.